Rimwe remasangano ari kushushikana ndere Veritas rinoongorora kufambiswa kwemabasa mudare paramende nekuongorora kutevedzerwa kwemitemo. Vachitaura nestudio 7, mutauriri weVeritas vaValentine Maponga vati migano yakapedzisira kutarwa muna 2008 nekudaro pane basa guru.
Komisheni yeZeki tinoona kunge yeneke yakupererwa nenguva pakuita basa rayo rekutarwa kwemuganhu nechekuita nezvesaru. Basa rekutarwa kwemuganhu rakapedzera kuitwa mugore ra2008, saka tinoda kuti paane makore 10 nemashanu vasati vaita basa iri. Saka zvavari kuita varikunge vari kuratidza kuti vasara nenguva shoma shoma kuti vakwanisa kupedza basa iri. Kurukota eZeki anotarisirwawo zvakare kunge akafamba mudunhu rega rega remuZimbabwe vachitsvakurudza vachibvunza vagari kuti vanofunga kuti nzvimbo idzi dzingange dzakaganhurwa sei.
Mitemo miganhu inofanirwa kunge yaganhurwa mukupera kwandira gore rinouya. Vakafanobata chigaro chemunyori anoona nezvesarudzo mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change CCC vaIan Makone vatiwo vari kushushikana nechinono chiri kuitwa neZeki.
Nguva yashara yasara yaveritit nekuti izvo zvinoita kuti titange kufunga kuti mumwe musi havasi kuda kuti delimitation itwe pagore ririkuteera pamaelections ari kuuyai, nekuti zvechokwadi kana ichinge isina kupedzeswa bai kunana Disemba iyo nguva yavakambotitaurira iyo, then zvino zvichazonetsa kuti pange paine chibvumirano chinoitwa pakati peZeki nemastakeholders kuti miganhu ichifamba nepapi.
Vachitaura nestudio 7 vaSolomon Bobosibun vanoshanda neElection Resource Center kana kuti ERC vatiwo pari zvino hazvisi pachena kuti kuganhurwa kwemiganhu kuchaitwa nenguva here, vachitiwo Zeki iri kuita fungira mumwoyo rwendo rwembwa.
Tingazive kuti Electoral Commission kana kuti boka rinoona nezvesarudzo rave papi panyaya dzedelimitation, asi chinobuda pachena ndechekuti tine nguva inosvika iyo, ndofunga kutanga kwaJanuary 2023 kuti tinge tichigona kuzoshandisa maboundaries angagadzirwe patsva. Tikatadza kubata deadline iroro remuna January kureva kuti tinogona kutadza kushandisa maboundaries wayo musarudzo dziri kuuya muna July 2023 kana panguva iyoyo. Tinotarisira kuti boka reZeki riite basa nemazvo. Tinovimba kuti vakatanga nekuti vakaitwa maworkshop kune mimwe misangano yanga ichiitwa ngati maconsultations, asi hatina kuzonzwa zvakawanda kuti zvichazenge zvichifamba sei, kusanganisira yatingati delimitation calendar ingatiratidza kuti vave papi panguva inei yekusaziva kuti tinobudirira here kana kuti hatibudiriri. Asi kana vakaisa simba ravo rese nechido chavo tinogona kubudirira.
Murongi wemabasa musangano reZimbabwe Election Support Network ZESNI amai Ellen Dingani vatiwo sesangano vari kukurudzira Zeki kuti iparure chirongwa chekutarwa kwemiganhu nguva iripo.
Kuti preliminary report ravo kana maripot avachabudisa ayo zvakare anoenda kunoapruvhwa anoenda kunoongororwawo nekutariswa dare reparamendi izvo nemutungamiri wenyika. Izvo zvinova zvakakosha, saka tide kuti maprocedure mamwe akaita seiwayo azojambwa nekuti panenge pasina nguva. Saka tinoramba tichivakurudzira kuti dai waro vakasvika kuparura chirongwa ichi kuti vanyatsowana nguva yakafanira yavanoita kuti basa ravo riitwe vasingamhanye mhanye uye riitwe zvakanaka.
Mutauriri weZimbabwe Electoral Commission Zeki vaJasper Mangwana vati komishini yavo iri mugwara uye vari kutarisira kuti vanenge vapedza basa rekutara miganhu kupera kwegore rino.
Temonoti tisetezekifananenge tapedza delimitation by December, ndozvati kutarisira kuita sekomishini kuti by December tifananenge tapedza basa remiganhu.
VaMangwana vati vanhu havafaniri kuvhunduka kana kufungira kuti komishini yavo ichatadza kubata nguva kuti miganhu yavachaita ishande pasarudzo dza2023.
Nyaya kutyira zvinhu zvona kuti komishini iri on track pamusoro peplani yedu yatatinayo, ndofunga takaita mastakeholders mazhinji etwelve mastakeholders and then ikozvino izvi technical work iri kuitika pagraund yekume panzvimbo basiriana dzakaita, uye zvekare mamwe maengagements achange achiita zviri massive pamazuva mashoma shoma takatarisa anosvika kumadistricts malocal authorities takata. to injeja local government kaka injeja yokune matambudziko machiche kuti ma local authority anga kuzoita mawadzi makanisha wedzereka kuti wedzere.
Mutauriri webato reZANU-PF va Christopher Mutsvangwa vati nguva ichipo yekuti basa iri riitwe nemazvo.
Saka pati ine gore nemimwe mwedzi inoraudza yekuti president vazofunga kuti election ive musi wakati. Saka deti iri ndera president. Dai mambo vasiira ndovane pamutemo munyika muno muconstitution ndivo vega vanotaura kuti deti remaelections musi wakati.
Kana Zeki kakundikana kutara miganhu ine nguva, mutemo unoti sarudzo dza 2023 dzinoitwa kuchishandiswa miganhu yakashandiswa pasarudzo dza 2018 iyo yainge ine mutauro wakanyanya sezvo vanopikisa vaiti zvaiitwa zvaida kupa ZANU-PF mukana wakakura wekukunda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.